Nguva yareba tichifugama pamberi peimbuya wedu anenge hurumende tichichema chema nenyaya yekutambura kwatiri kuita kuti murayiridzi angatambiri here 16,000 iyo mbeu 10 kg yechibage ichiita 17,000 zvaita kuti tisvike pakuti murayiridzi haachina chiremerere haana pekugara hakwanisi kuendesa vana kuchikoro hakwanisi kudya hakwanisi kutwira transport hakwanisi kuwana health care nezvimwe zvose zvinotarisirwa kuti munhu wese angadai achingozviwana hake saka tati apa tasvika hapachadi kuramba tichiumbira hapachadi kuramba tichikumbira tasvika pakuti ngatichitumirei meseji ine mutsindo yatichatumira kuhurumende kuti vazive kuti murayiridzi munhuwo ticha munhuwo anoda kudyawo
muri kuronga kuratidzira rini
kuratidzira uku kuchauya panguva yemazamanishoni tiri kuronga mangwana patichapedza misangano yedu neutungamiriri hwedu tichaburitsa gwaro rekuratidza kuti zvichange urongwa huchange huchifamba sei uyezve tikuramba tichibataurawo nevamwe vemamwe maunion tichivakumbira kuti vazwisise kuagency yenyaya yekuti tirwisai tiri pamwe chete saka mazuva achatarwa asi pamazamanishoni ipapa pachaita manyamamiri nerongwa kusvika varayiridzi vatambira mari inokwana
asi kagurukota rezvevashandi vamavhima vakaudza ivo studio 7 kuti pari zvino vamboedza nepose pavanogona kuwedzera vashandi mari vangazokuwedzerai ndokunge hurumende yawana mari inokwana kuwedzera vashandi
hurumende iyi ndiyo hurumende imwe chete iri kukwidza vanhu ndege kuenda kunana Scotland vachibhadhara ma1 million US ndiyo hurumende imwe chete iri kufanda maluxuries evanhu vakawanda ndiyo hurumende imwe chete iri kudeclare kuti yachengetedza mari mari yacho yawanda iri kuita surplus budget surplus uyezve ndodzi hurumende imwe chete iri kutiudza kuti ikonomi yakudzoka panzvimbo ikonomi yarongeka zvinhu zvarongeka in their own words saka isusu tiri kuti mukurongeka kwezvinhu izvi isu hatidi kukwira ndege isu hatidi zvinodhura tinongodawo zvinhu zviri basic tinoda kupfeka nhumbi dzine chimiro tinoda kugara panhu pane chimiro tinongodawo zvinhu zvinoita kuti titarisike sevanhu saka kana hurumende ichiti yazama inenge ichinyeba